MTJ Productions.
Mambo maya
maya yuwe
usaiwe
mira yuwe maya usaiwe
mana wa mai
maya
maya yuwe
usaiwe
mira
mama yuwe maya usaiwe
tendi wa mari maya
maya yuwe
usaiwe
ya
famba
mama yuwe maya usaiwe
sura zarabuda kuzigira bagunyura Wambo ziwanira nguvaye kunyengetera here iwe nguvaye kushumira mambo manya usaine ndingabatikana kwazvo kavarume tazvika kudenga totadza kuzoonana hama
iwe totadza kuzoonana hama
manya usaine nguva yapera
iwe totadza kuzoonana
Tendi wa mambo
maya
maya iwe
usaine
nguva yapera
Iwe
mana wa mai
maya
maya iwe
usaine
ya pira
mama iwe mana usaine
tendi wa mari
maya maya
iwe
usaine
ya famba mama
iwe mana usaine
mai we mana wa mai uya pano ndimbokuruma nzeve iwe ndimbokupa mashoko mashoma nana Ane yambiro nerubatsiro Jehovah ndiye anoda waidzaki Musa azotsvaga wedenga nguva yafamba Tinotadza hongu mukufunga mukureva mukuita nemukuzengurira Asi mweya mutsvene unorekerera Ati huyai Manya iwe manya iwe manya usaine magwaro upenyu Mudzana udzana Musa dzana dzana Chinzo kamwana wefu
Tendi wa mambo
maya
Maya
iwe
usaine
Maya
pira
Iwe maya usaine
Mana wa mai
maya
Maya
iwe
usaine
Maya
pira
Mama Iwe maya usaine
Tendi wa mari
maya Maya
iwe
usaine
Maya famba
Ndambakudzwa takamuonawo chema neriya suva divasi ona rasaro vakavane kuchema kukuru divasi wotsva akakumbira donwe akakumbira donwe zva tendi uchiri mupenyu uchine utano manya iwe
manya iwe
tendeuka
iwe
manya iwe
manya iwe
tendeuka
Manya
iwe tende uka
Manya manya usaine aya undi tazambaka kumanya usaine
Aiwa manya ka aiwa manya
usaine
Iwe manya ka aiwa manya
usaine
Aiwa manya ka aiwa manya
usaine
Iwe manya ka aiwa manya
usaine
Iwe manya ka aiwa manya Iwe manya ka aiwa manya
MTJ Productions